Zviri kundishamisa inende zvekuti kuno kuMbudza Central pari kuitwa marallies, pari kuitwa maprogramu nezanu PF. Ikuunganidza vanhu, vanhu vaungana vomboudzwa zvekutukirirwa nezvematongerwo enyika, vazopedza ponze vasiri vemuzanu PF chibva ipano. Chikafu ichi ndechezanu PF, vatsvagirwa chikafu nevatungamiriri wavo.
Asi chikafu ichi chinenge chabva kupi chaizvo vasarwa?
Tiri kuziva kuti chikafu chiri kutsanangura nezvacho ichi hachisi chezanu PF. Chikafu chiri kubva kugovernment yeZimbabwe, chiri kubva kuGMB, chiri kuuya kuti chibatsire vanhu kubva kuMinistry of Social Warfare. Saka kana chikafu ichi chauya munzvimbo munhu wese ane nzara, hazvisi zvinhu zvakanaka kuti ZANU PF ishandise mukana wecoronavirus kuti iwedzere kudzvinyirira vanhu vedu. Zvinhu zvakaipisisa. Saka ndo zviri kuitika kuno kuMbudza Central.
Saka imi makambonomhanyara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakaenda kunotaura kumapurisa nekupenhalonga ndichitsanangura zvanga zvaitika kunonzi kuchida uyo kuwati 20 paitwa maslogans vanhu vakapana rice pachizano. Musi umwe chete uyo kuwati 11 vanhu vakaungana zvakare vasiri vezanu PF kwanzi bvai pano, rice riri nderezano. Ange ndiri muwati 11 munomu panonzi pasarupinda. Papakaungana vanhu ndikabvunza mapurisa kukamba kwavo kuti muri kuziya nezvemurongo wavo here, vanga vachingoruma ruma mumukano. But ndaona kuti havasi kuda kuti vamise ZANU PF kuita maprograms, yet nyaya yecorona nelockdown haitenderi kuti vanhu vangoungana nyange chingava chikafu chiroda kupiwa. Zvinoda kuti chitoitwe netsika yeutsanana. Zviri kuitwa nezanu PF vari kupinza vana vemunyika muno panjodzi kutapurira kana kutapudzana chirwere isina mukana wekuzokwanisa kuchirwisa kuburikidza nezvipatara zvedu zvisina zvakakwana.